Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. SADC yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vajohnson madhuku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
If both ministries need evidence to substantiate that, is there?
Kana muchida umbo tinawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unaona munhu akapedza muna 2020 atova pabasa asi akapedza muna 2018 asina basa.
Vamadhuku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda. Vamwe vakaita samai Eli naShiri Chena, nhengo yeZanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands, vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kunodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
Pane
nyaya dzeuori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana umbohwo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vane mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge ine vana makumi maviri, asi pari zvino makirasi aya ane vana makumi manomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa. Vakati pari zvino pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura, asi vamwe vakapedza kare vachishaya, vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita science ne maths zvisina varairidzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers.
Pane nyaya dzeuori iye ndinoona sezvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma asi hapana humbou asi kana nyaya idzi dzikamangarwa tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Panyaya yekurwanda vamasanga vati Zimbabwe ine varayiridzi vakawandisa vatiwo pane urongwa hwekuendesa varayiridzi kukata neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed this 2017
are still ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaone chakashata pachirongwa ichi vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa choko muhomwe kuti vapinde basa vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarayiridzi varipo uye zvekuti vatowedzera kutrena vamwe kuti nekuti chero tikatiimploya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekurwanda yechero vanenge vazonzi vaende sikunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chikunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava. Tichitarisa kuti hurumende yerwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varayiridzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumana kana kuti 140,000 uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi vivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd Summit kuDRC nhasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti vave sachigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCovid-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakazeyawo nyaya yekusagadzikana muEswatini ikati nyaya iyi izeyiwe netroika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo reSADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania vaJikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wePanel of Elders vachitevedzerwa navaParamiziphum Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare House of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. Sadak yakati haisi kuzotora divi panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. Sadak yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedano reSadak panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainteresti eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti Ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi kana kuti Ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Taifanira kuitwa sei semaonerenyu?
Sadofungidzira kuti utungamiriri weSADC waifanira kutipa clarity panyaya yekuti ivo vanofunga kuti roo yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi I think yaifanira kubuda zviri pachena seregion
kuti kudii vamutandiri,
kuti isusu roo yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo zvisinei nangana. Taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadressa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo dzedare reparamende reCongress dzasvika kuKenya kunoita musangano nevachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga avari kupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa amai Meg Whitman vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Muguzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vakimisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwayo kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya handiti maobserver anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
America iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
America inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzidzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzokuAfrica zvokusawisana, nokuti tikatarisa matongerwo eAmerica sarudzo dzomaAmerica padzinopera hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndo pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai zveAmerica chechitiri redu. Demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka America tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndokwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inohutungamiriri yakaita seAmerica ndiyo leader, kana kuti mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndiyo panoonekwa mukuru hweAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu. America munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu, zvinoreva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzapana kurwisana. Ndo panokwana America ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezve kuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo. Munoona zvichizochinja mabudira zvakaita musarudzo rezvi?
Handioni zvichinja mabudira zvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira ivavo, vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika novo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa vanenge vaino umbowo here, kana vano umbowo kwacho ngakugava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vaElliot Masocha muzvinafundo vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chipararira munyika. Banzi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirikwiti rakatanga kupararira kuManicaland, asi pari zvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano Air Commodore Jasper Chimedza, avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. asi Ivan Zininga we Studio 7 abata mukuru we Community Working Group on Health vaitai Rusike.
Wangu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubayisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regirikwiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanyikaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Dambudziko guru ratiri kuona nderekuti kune vamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanyanyanya echipostori vasingabayise vana. Ndingadaira kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Makare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo kunyanyanya kumanyikaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanyanya rezveutano vachinosangana nevakuru vemakereke ivavo tiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti takamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndewokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvinezvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoiswa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngave vachisusumidzwa vachipuwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nhengo yeZANU PF vaJustice Meya Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yeCotco vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raitawo musangano nevatori venhau nhasi richichema-chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 13 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. The Voice of America, VOA. ZANU-PF iri kutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyangwe hazvo pachifanira kuitwa sarudzo vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeTriple C vaClifford Hlatshwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
ZANU-PF iri kuenda kuCongress mazuva anotevera ayo, and ikodzero yemunhu wose whether in affiliate organization to the party kana kuti league kana women's league kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Ndinoraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musi unowu, vamwe vakapisa maresolutions out of the 10 provinces, kuti vaitanga vachitsigira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera pa first secretary yeparty. Mayuth zvinoti vagare vakaita zvakaita conference yavo rica conference yavo vakasarudzira leadership yavo vakaendesa zvakare kuti kukurureka Congress kwatiri kuenda tirikutsiga zvakare vamunangagwa kuti vanga vachidzova mutungamiri wedu. Zvinotenderwa under the constitution of musangano wedu weZANU-PF kuti paresolutions yakadarowa anogona kusapota candidate ichazenge iripo paCongress pedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlatshwayo, munoona sei nyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa ngavapinde zvavo?
Haiwa, isu kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato wehuku hapana chinonyanya kuda kutarisa sere seza munoziva kuti haiwa ZANU-PF rabato rakuenda kwechibhadhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kuti kastamadza sereki kuti ndiani apinda kana asina kupinda ndiani. Isu president wedu anasonchamisi akangomirira anyone anenge auya mudariro. Macitizens ese eZimbabwe ovaratidza chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isiri vatiitarisa kuti aiwa sarudzo dziri kuuya gore rino yaidzi ndedzemutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda aiwa hazvinonetsu kungotungana kumbudzi, hatina muchato watinotarisa nendeuti. Isu tinotarisa kuti aiwa zviri pamberi ndezvipi vatogadzirira kuti vapurezidendi wedu anosochamisa kutungamiri nyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, manzwa zvataurwa navaHlatshwayo munoti kudi?
Ndinoti ndotosaisika kuti vangataurira ndizvo mashoko avanotaurawo, nekuti mumba mavanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani, nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuyo kuti ndinga baba, obva atozozivie baba taratonzichava chinhu. Saka chinhu chakadai chinot an organization in mena, but the mob thing. Saka pachiri yemob thing you cannot took off something chiri constituted as it is kutaura kuti chizobudisa kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinongofuira zviri nyonganyonga, asi taritakazve ZANU-PF zvine utongi hwedu, zvine utongi hwedhisipere zvinototangira kubva kudhisipi yaiko akavakavakwa masero taivakavakwa mabranch taivakavakwa kukaenda madhisipi akavakwa tikaenda kumaprovinces akavakwa tikaenda kumanational executive emawinzi akavakwa takuenda kucentral committee iri kuvakwa futi zvakare central committee tozoenda kucongress vatinoendosa yapresident. Zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pautongi hwedhisipere hwamakamutataura huye. Zvinoava vasina kusarudzwa vanokukaruka vongomira kuti ndindaangana vanatinasai nekudzidza kwavo vakaita vatongomira kuti ndizvozvo ameno.
VaHlatshwayo, manzwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
Ukaona nevatidzani hakushuriri everyday kuda kuona kuti baba vepanedzo vano vakatekei vadzei vari kuitei. Iye muvatidzani ndo anenge achinzi anomhara pasisese asitasarisi kuti mumba mavo zvinofanira kufambisa sei. Izvezvi ZANU-PF haisi kutarisa kuti ivo vanozviti vari kunge masimba ekutungamirira nyika, asi vari bhizi kutarisa kuti chii chiri kuitika muchisi zvakamira sei. Saka chiri kuitika nekuti vari kuona hutsi nekuti chinhu chinonzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru avanga vari vaClifford Hlatshwayo veTriple C, manzwa kuna vaGilbert Dzikiti. veZANU PF tashika kumagumo ichirongwa chedu anokoneka nemfaro ndinwe New Blessings Zulu Dream Washington DC Dr. Emina Ntunga Milinkomo we Studio 7.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama Ntunga Milinkomo endabeni zethu lamhlanje. Ilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama opportunities emsebenzi aseye lokho ecwayizwe vuleka kancane engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yezindaba ke yamadande okufanele ungisebenzelene akwani kitisha akufanele ukuthi isebenze nge under the instruction yamaposition ngingabona bona ufanele nje awufunde umthetho.
Ibandla le-Triple C lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segogwe nembudziya edale lePhalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPhayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chieza Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane eBoasted Beef. Kubika uEzra Chisaswanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthini emitsha yokuhliza inkomo yakulezi nsuku ASCSC ngobulawa elethwa ngabenkampani yeBoasted Beef yaseBhilithane ngaphambilini kokwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni ngomsebenzi wale inkampani. mzela mongameli utshele umbuthano wokuvula lenkampani ukuthi eZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
And will never again go into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini asoze izwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esikhathini lokhu uzenza isigaba lesi. Namhlanje sijabulela kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha iBoston Beef Core Storage Company.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkangele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Emva kokuthi uhulumende sesuze i-investor eyokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu, ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayizwe evuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wale kampani.
Change of regime here, we enter
ebuntshintsheni wahulumende saqalisa ukuhulumisana lohulumende ukuthi singavuya sizovusela izakhiwo zokubulala inkomo izwe lonke njalo
ukuba
sivumelane
ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule company entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Eco Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Eco Storage sizavulwa. Abafana sibatshiye sibafundise umsebenzi. SMDC ukuthi impendule la. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi ngoba sina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje funa ukuthi siya lathi sisebenze ama 2-3 years siye sifundise abafana ukuthi company ibanjwa njani.
Umnumzana Ishmael Ncube laye ngomunye wababizweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesihofu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi amakhofi ngizosebenza kuhle.
Ukugugujeka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Coal Storage Commission kwenza lenkampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamathumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje inkampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo eMashingo, Chinoyi, Marondera kungakudala. Imarathito 7 ngobulawayo, igama lami nguJesus Fana.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. kepha umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Ngendaba yokuqala ukuphakamisa nokuedela amaloyake amakhulu kwanencediseke indaba yokubana ke etholeke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyesiqalisa indaba lekwalifaka njengoba sesitaleleke esathi namanye amazwi ukubana ke siyadakala udubo olukhona lezimbapheli oluhlanganisela indaba ke yokuabhuswa kwe-bel ukubana itageteke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokuthengisela ukubana ke abalungela abantu ke abanza ezimbapheli nakabantu ke banindezelwa nguhulumende nokubanjwa ke kwamajane ukubana esebenze noku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhandelelanga ke nxa kubana kukhangele ukubana ke into enjengecourt nesilungu bathi ke umuntu kufanele abe yi-30 to bail antini ke ezebanje kubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana ke wonke umuntu okuphikisana nezani uyabotshwa wakhangela ke izolo besibona wajajena obaze sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa ke uhamba ke elaba bodyguard egqoke amasuthu emadali kodwa ke abe okhosini bokufanele ke ehlukumeze lokhu kuyinto esingayiqalanga ngoba niyezakali yikho ke sithethe-ke inhlelo-ke esithatha kahle esiya phambi ukubana ke sithole ukukhululwa ke kwama-champions ethu nama-citizen ke abotshwe-ke uhulumende kangaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake-ke abanye abajabo Anton Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo-Besaba abayazakalake nendaba-ke yokwazi-ke ukumela-ke amalungelo isizalwa njezimbabwe. Kodwa-ke into esitholayo kakhulu kubana-ke inkinga yethu kundaba-ke yamadale okufanele ilungisele izenge ngenxa kubanijudicial akufanelanga ukuthi isebenze-ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele-ke abhode umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Sibancedisa ngakhangela-ke kulomunye-ke ozale umntwana ngamalanga adlulileyo ekubeletheni-ke siyancedisile ngenxa yokubana-ke ngumuntu okufanele ukubana-ke ebe-ke umntana-ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngubaba usabusiza kodwa-ke umuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani le ndawo esazenzakala-ke enyakisini. So ke yikho okunye esikuncedisayo lendawo zokubana-ke sincedise ngokuhla.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziva ngomsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Umkhuhlane wesihudo ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 belawo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutrangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemizimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. ama vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alichumi kusiya kwalichumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole ama-vaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele abomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurchi anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendi Mhlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owediarrhea osuqhamuke koBulawayo ngingambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council layilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bavalanele bavule nini. Uyathibona besithi yi-72-hour water shedding, kodwa bagcine bevalile iviki yonke. And impompi nxa amanzi evuya khwamphana vele irasti yona leyo, izinto ezinjalo, asisakwazi ukuthi amanzi akasivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le amanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana le-council yakoBulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule. Kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye, i-45, baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye, i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware uMnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla loMnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe kanye loMnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, uMnumzana Ruto Uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, umnomzana Wafula Chebukati, sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisi ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamathanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi, babone bobabili babezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini, wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamaselela umuntu othile. Kanti-ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulowakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwezwe abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bameceleni, mabengamangeceleni, basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner isola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xa
ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xhoxa kuyowelaphi kunzima, ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngubani. Laba bantu bebengutshiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lowo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele lowo muntu akhethe ukumphawa lona, ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi uba kuRaila Odinga kuyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya, ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesi amakikuyo okuyibona lapho kusuka khona uRuto, yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa lungu kungenzeka luqhamuke udlame, kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobile ngubani, ludalwa yilaba ababe benqotshiwe, ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngutshiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangelanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison, lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awukutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale le Zanu PF Central Committee uManko Mazana usungula lingxoxo.
Abantu abayethe umthetho banama rights wabo, kufanele ukuthi ama rights lawo alandelele irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo, kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma ukuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke, kungabi nokukhetha, kungabi nokukhetha ngoba a kind is a kind.
Ye, kwalitse nathi udaba khona.
Udaba lolu olabantu ababoshayo lolu, ukuthi asilukhangeli ngendlela omele ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obothwayo ebothwa okokuqala ibheli into alelungelo layo obana aphiwe kuso siwa lo muntu othi ebothiwe aphiwe leyo bheli abuyele futhi ayidala icala elifananayo kubele iphoso lifanane futhi konabo kusuka kube nzima ke enkantolo ukubana bekubambe njani yiko lapho usuka kona sifike kukhesi enjengale ekababa u-honorable Job Sikhala ukuthi why vele ephiwe ibheli watshelwa lokuthi ubheli condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence waphuma laphana nangu osekwenza futhi njalo kwapha. So khonaphana ke nxa inkantolo isikuncisa ibheli bese bona nto yikuhlukuluza kukanti ke hhayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi wena when you are given ibheli uyaphiwa ama-condition ungawephula ikhothi lalo ilungelo lokuthi ikuncisa ibheli nxa usuphenduka okwesibili.
Ngiyakuzwisisa lokho baba Kolidi, kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikwethi kubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe amacheini enyaweni nezandleni omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi lokho baba Kolidi angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Kuloku akhuluma ngakho sibonile uwajajena owe-ZANU PF. Siye enkantolo egqoke isudu sibili kodwa labo phela uJob Sikhala zibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Yee, kona bongela Kolidi.
Laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kuzakhe. Izakhe iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthinta. Enqela ziquma solayo uthe gqoke zangabi ezakhona le eshikurubi. So ayisiko imbeda kuhamba kani bali. Loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginje ngizomlali lakho sibili. Into embi kakhulu yena. Umuntu engabulala ngasho njalo engasothi umuntu useyi-threat yolona usengabulala. Kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le. Lokhu akunadaba vele anti yumthetho wangibona.
Unkomazana khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith. So kujoni khonokho?
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile, sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe kucustody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni oro njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kolidi ngena khona pha
ufakani insimbi ezinyaweni okwada mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi ona yazi ngiyakhumbula nge-election eyenzekaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi bona i-highest number ama-voters endaweni yakana esikolobi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable tendayibiti.
Umnumzana Joseph Chuma ngowe-ZANU PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela ezombusazwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.